Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri chikunguru 3 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mukuru wemapurisa ovimbisa kuti vakaputidza bhambu rakauraya vanhu vaviri kuWhite City Stadium mwedzi wapera vachabatwa chete. Vanhu vakawanda vanoti havasi kufara nekubviswa kwavakaitwa neZimbabwe Electoral Commission pamazita evanhu vachakwikwidza musarudzo. Mirizhonga yoitika kuManicaland pamberi pesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vavimbisa kuti munhu kana vanhu vakaputitsa bhambu rakauraya vanhu vaviri kuWhite City Stadium mwedzi wapera vachabatwa chete. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kumapurisa pakushanya kwavo paRose Camp Provincial Headquarters muBulawayo nhasi, vaMatanga vati vafara kuwana mukana wekushanya vachisangana nemapurisa kekutanga kubvira pavakagadzwa saCommissioner General. Asi vati sevamwe vanhu vose munyika, mwoyo wavo uri kurwadziwa nekuputika kwebhambo muBulawayo masvondo maviri apfuura, vanhu vaviri vakafa mushure mechiitiko ichi. VaMatanga vatsidza kuti mapurisa achabata chete munhu kana vanhu vakaita izvi, vakati vari kufara nerubatsiro rwavari kuwana kubva kune mamwe mapazi ehurumende panyaya iyi.
We will never rest until all those behind this heinous act have been accounted for.
Hatife takazorora kusvika taona vose vane chokuita neutororo uhu uye vamiswa mudare. Taita zvese zvatinogona zviri mukati memutemo kuitira kuti chinangwa ichi chibudirire.
VaMatanga vati kubatsirana kwemapazi akasiyana siyana ehurumende panyaya iyi ndiko kwaita kuti kusvika pari zvino vanhu vaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nenyaya iyi vasungwe. Kunyange hazvo pane mashoko ekuti vaviri vakasungwa ava vakaburitswa muusungwa nezuro vachinzi havana mhosva, VaMatanga varamba kutaura kuvatapi venhau pamusoro penyaya iyi vachiti hapana chavanokwanisa kutaura pari zvino kunze kwekuti kuferefetwa kwenyaya iyi kuchiri kuenderera mberi.
I'm aware that our colleagues from the media for attending were very eager.
Ndinoziva kuti vatapi venhau vanga vachida chose kundibvunza pamusoro pebhambo, asi ndinoda kuvimbisai nemwoyo wese kuti kuferefeta kwenyaya iyi kuchiri kuenderera mberi, uye pandiri kubva pano ndichange ndichinoonana nevamwe vangu kuti ndinzwisise zviri kunyatsoitika. Panguva yakafanira chakudedzai tokuudzai zvizere pamusoro penyaya iyi.
VaMatanga vati vanoziva kuti mapurisa vari kushanda vasina zvikwanisiro zvakakwana, asi vati vanofanirwa kuramba vakazvipira kuchengetedza veruzhinji sezvavanotarisirwa kuita. Vatiwo vanhu munyika kusanganisira mapurisa havafanirwe kuita zveuori, vakati havazozezi kudzinga ani zvake anowanikwa achiita zveuori muchipurisa. VaMatanga vatiwo sezvo nyika yatarisana nesarudzo, mapurisa anofanirwa kuwanikwa achishanda sezvaanotarisirwa kuita kuti nyika iite sarudzo dzakachena uye murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vanhu vakawanda vanoti havasi kufara nekubviswa kwavakaitwa neZimbabwe Electoral Commission ZEC pamazita evanhu vachakwikwidza musarudzo. Izvi zvinoitika apo ZEC yatanga kudhinda mapepa ekuvhotera. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevanhu ava ndiva Justin Makota veMDC Alliance vekumasvingo South. Avo vanoti vashamiswa nezvakaitika sezvo vakamboona zita ravo mugwaro reGovernment Gazette raive nemazita evanhu vachakwikwidza musarudzo.
Ndiri kutokatya mazo nezvandiri kuona munewspaper kuti ndakawithdraw. Handina kumbobvira ndazvifunga kana zvapinda mundangariro dzangu kuti ndichawithdraw. Masvingo South ndiri kutoimiririra, ndiri kuenda mberi. Saka izvezvi zvakadai. Ndatomuka ndikaenda kuzeki ndikandovabvunza kuti zviri kubva kupi ende zviri kuenda nekupi. Vakambondiona here kana nerimwe ramazuva, nokuti mutemo unotaura kuti mukwikwidzi wega ndiye anokwanisa kuwithdraw. Ine handina kumbobvira ndadaro ende ndasvika ikoko ndobva vazotanga kutsvaka tsamba yekuti ndakawithdraw vakaishaya. Zvinoreva kuti ivo pane zvimwe zvakaitika zvavasingakwanisi kunyatso kutaura kuti zita rangu rizowanikwa ranyorwa pakuti ndakawithdraw zvakabva nekupi.
Vamakota vanoti zeki yatambira chichemo chavo uye vanovimba kuti chichagadziriswa. Vatiwo vachapiwa mukana wokuona kuti zita ravo rinenge riripo here panodhindwa mapepa ekuvhotera ekumasvingo South.
Ndasvika kuzeki ndikataura navamurenje pamwe chete navazvoushe ndikavaudza kuti chokutanga ndiri kuda kuti vanyore inonzi eratam vachikorekta zvavanyora mukani muherald kuti ndakawithdraw. Cheshi 2 ndechekuti inini ndiripo ndichizvionera ndoona kuti kuballot paper zita rangu raprintiwa, cause vakasadaroi vanenge vaita infringe my rights as a Zimbabwean and as a candidate munyika yeZimbabwe.
Mutauri wemoutiracial Christian Democrats rinove bato riri kumirira MDC Alliance kuGutu Central vaSebastian Mubvumbi vanoti vashamisikawo nechiziviso chezek chekuti nhengo yavo vaErnest Madingo vabuda musarudzo. VaMubvumbi vati vaMadingo vachakwikwidza musarudzo uye vachagadzirisa nyaya iyi nezek nekukasika. Vazhinji vanonzi nezek vakabuda musarudzo inhengo dzeMDC Alliance dzakaita savaClifford Namburo Koromonzi West, vaKnowledge Mpini kuGutu West, nava William Zivengwa kuZaka West, uye vanosanganisirawo vamwe vanhu vange vakazvimirira asi vachibva kumapato akasiyana-siyana. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru anoona nezvesarudzo muzek, vautoile Sligwana kuti tinzwe divirawo panyaya iyi. MDC Alliance ine nhengo mbiri mbiri kana kudarika munzvimbo dzakawanda nekuda kwekusawirana mubatanidzwa uyu. Mutauri weMDC Alliance Professor Walsh Mncube vaudza Studio 7 kuti musangano wevatungamiriri veAlliance waita chisungo nhasi chekuti vese vakaisa magwaro avo zviri kunze kwechibvumirano cheAlliance vanofanira kutsigira vanhu vari kutsigirwa neAlliance. Zvichakadai, Zeki yazivisawo kuti pane mazita evanhu vakawanda chose vachakwikwidza musarudzo vakasiyiwa mugwaro reGovernment Gazette revanhu vachakwikwidza. Vanhu ava vanosanganisira vaStarman Chamisa, vachamirira MDC Alliance kumbare, vaSylvester Nguni, vachazvimirira kumhondoro mubayira, navata Pera Simon vachamirira People's Rainbow Coalition kumhondoro Ngezi. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vatukita kwezek kunoita kuti vanhu varambe vachinyunyuta nemafambisirwo esarudzo.
Izvi zvatakuzwa zvekuita nezek izvi zvinoramba zvichiratidza kuti zviri kunyunyutwa nevazhinji kuti zek haisi kunyatsa kuita basa rayo nemazvo, uyezve zeki haina kunyanya kuzvimirira yega zvokuti tingaiti independent body. Mamistakes airi kuita aya zeki aifanira kunge yachimhanya-mhanya kuti ibude pachena kana kuti iratidze ruzhinji rweZimbabwe kuti zviri kutaurwa nemukuru wenyika kuti tichange tine free fair and credible election zvinge zviri zvinhu zvatingatarisira. Saka sekuona kwangu zvaakuratidza pachena kuti zeki ine zvinhu zvakawanda zvinonyatsa kutarisiswa.
VaMadhuku vati zek inofanira kuita basa rayo nemazvo kuitira kuti vanhu vavimbe nezvichabuda musarudzo dzichaitwa kupera kwemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chikwata cheEuropean Union chiri kuongorora urongwa hwesarudzo nhasi chashanyira Nyanga North kumaNikaland chichiongorora mamiriro akaita zvinhu uye kutaura nemapurisa nevanhu munzvimbo iyi. Mukuru wechikwata cheEU audza Studio 7 kuti havabvumidzwe kutaura asi vachataura pamiresangano ravo mushure mesarudzo. Sangano reZimbabwe Political Victims Foundation Trust rinoti rakakoka chikwata chevaongorori ichi kuti chizozvionera mafambiro ari kuita zvinhu munzvimbo yavanogara. Sachigaro vesangano iri vaSekai Gombe vaudza Tanonoka Wande weStudio 7 kuti mirizhonga yezvematongerwo enyika yatotanga munzvimbo yavanogara.
Tantini waenziwa baku European Union Election Observation Mission. Tisu takawasheza se organization inoomirila wanu wakashungurudua kuburiza ne political wafaele. Nyo wachungurula o mirijonga inecho kita nese matongiru wenyika irikitika kuno kunyanga nono.
Saafamba zakadini?
Saafamba zakanaga shukuru, taita meeting yakanaka chose. Tazobapo tikaenda kumapurisa pa Ruangwe police station. Apo taita zvakare meeting ne mukuru wemapurisa anomiririra peace. Zvakare tikaita zvakare meeting na constable anoona ne vanogamuchira matsamba anonyorwa nemapato ekuti vabakita misangano.
Muongororo yavo yanhasi mungati chii zvavawana?
Nge vachicollecta information kubva pa ward 1 kusvika pa ward 13. Inecho kuita ne voters roll kuti ma councillors ose arikumirira mapata arikupinda musarudzo akawana here voters roll. Saka waona kuti ku ward 2 kuna councillor we MDC anomirira MDC Alliance anonzi Tendai Mphezi akapuwa voters roll riri blank risina chinhu, asi councillor anomirira ZANU-PF musemu ward imomo akapiwa CD rine mazita ewanhu wemuward imomo. Chimwe chechipiri chawaona waona kuti mhirizhonga inecho kuita nezvematongero enyika iri kuwanda chaizvo kunyanya-nyanya kuward 5 pamwe chete nekuward 2 nekunyamaropa kuward 12.
Chiri kukonzera mhirizhonga chii naivagombe?
Chiri kunyanya kukonzera mhirizhonga maonero angu ndechekuti sekuona kwangu ZANU-PF iri kuita kunge iri kuitwa threatened nekuti pane maindependent candidates akati wandei kuno kunyanga North. Zvakare nyaya yembatya dzinecho kuita nezvematongero enyika dziri kupfekwa ndezvimwe zviri kukonzeresa zvakare kuti mhirizhonga iwande, because kuward 5 kune munhu akatobayiwa nendande mushure mekunge anga akapfeka hembe yanga ine picture yaNelson Chamisa anova one of the presidential candidates. Akatobayiwa nendande, nyaya yacho takairipota kumapurisa itoni RRB number.
Pane zvavataura here kwamuri kana kumapurisa vati vachaita chii?
Vakurudzirawo mapurisa kuti vange vachishanda basa ravo vasina kwavakarerekera, kuti kana mhirizhonga ichinge yaitwa kunyange nemunhu weZANU-PF anofanira kunge achisungwa, kunyange ikaitwa nemunhu weMDC anofanira kunge achisungwa. Kutonga kwemutemo kuchioneka kuti kuri kuitwa zvisiri kusarudza kuti wabva muimba yani.
Avo vanga vari sachigaro veZimbabwe Political Victims Foundation Trust vasekai Gombe vachitaura vari parunare kunyanga North na Tanonoka Wande weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zuva rimwe chete mushure mekunge mutungamiri weAmerica vaDonald Trump varamba kutambira chikumbiro chekuti mireza yeAmerica idzikiswe senzira yekurangarira vanhu vakapfurwa vakafa muguta guru redunhu reMaryland, Annapolis, vaTrump vazotara kuti mireza iyi idzikiswe.
Gurukota rezvemukati meThailand rinoti kunaisa kwemvura kwaita kuti vakuru vakuru vasimudzire kuyamura kwavo kubvira vatambi venhabvu gumi nemumwe chete uye murayiridzi wavo avo vanga vasingazivikanwe kuti varipi kwemazuva mapfumbamwe asi vakazowanikwa vari vapenyu vari mubako vanhu gumi nevaviri ava vawanikwa vachiratidza zviri nani ndokupiwa mishonga inopa simba pamwe nekupedza marwadzo pari zvino vakuru vakuru vari kutsvaga nzira dzekuburitsa vanhu ava mubako mavari dambudziko rekushomeka kwemari munyika riri kuramba richitemesa vakawanda musoro sezvo hurumende iri kunzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inenge yapererwa nemazano gavhuna webhanga guru renyika dr john mangunja vakatozivisa kuti bhanga ravo rave kumbomira kupa vanhu madhora ekuamerica kumabhanga vachiti vanhu vari kupiwa mari iyi vari kuitengesa pamukoto asi izvi zvinobatsira here kana kuti kupedzera hoko padehwe resindi blessing zulu anoti panyaya inotevera
sezvo nyika yatarisana nesarudzo mapato ezvematongerwo enyika ari kuvimbisa kuti achagadzirisa dambudziko remari iro rakomba munyika vari kutungamira MDC Alliance musarudzo vanelson chamisa vanoti chiri kunetsa imari yemabond notes iyo inofanira kubviswa sezvo pasina chairi kubatsira
tapedza kuvhota chinhu chokutanga chinofanira kunoitirwa guva toita nyaradzo toita magadzo acho toita mupiganekwe ibond notes ngatibvisei nhema dzekuti takatora mashizha kana kuti tishu tanyembe kana kuti imari haisi mari bond notes out mari irimo munyika asi hakuna munhu anoisa mari mubhengi nekuti bhengi racho rine zvipfukuto
mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga vanoti vanhu vanofanira kushandisa dzimwe nzira dzisingadi mari chaiyo
plastic mari ukasuwa ipai zvese zvaunoda uri kuda kutenga mavegetable pamusika wotenga wasuwa ipai chaungodira kugara nedzungumu wamako chii zvozoitei
vari kushandisa EcoCash neOne Money vari kugunun'unawo kuti mitero yavari kubatirwa yakakura zvakanyanya zvinhu munyika zvakaita manyamamire nerongo pari zvino zvekuti vemakambani sematauriro ari kuita mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe ari kutatarika kuwana mari yekuti vatenge zvinhu kunze kuti vagadzire zvinotengeswa munyika vajabangwe vanoti vanowirirana nedanho reRBZ rekumbosimbisa kupa vemakambani mari kwete vanhuwo zvavo
pari kuonekwa kuti vakaunza mari kubva kunze kwenyika vachiunza maus dollar aya vopa vanhu kupiwa kumabhengi mari iyaya haitusi kuzoiona kumabhengi ivo ichidzoka nekuti vese vari kuiwana vakuenda kunoitengesa mari iya kana kuti vari kuenda kunotenga kune zvimwe zviya zviri kutengeswa murodhi saka vari kuti sinzi ezvinoizvi tatarisa tamira tine mari shoma yatiri kuwana mari yatinayo ngatitoipa kumakambani kuti vakwanise kuita sei maus dollar iwayo vaunze zvinoshandiswa kugadzira zvekuti vanhu vakwanise kutenga nazvo vanhu vari muno toshandisa chi yatinoti mobile money kana kuita transfer nokuti zvese izvozvo zvinoizvi ndo zvaakutoshanda ndo mari yakanyanya yakushandiswa
asi mutungamiri webato rinopikisa repdp vari nhengo yemdc alliance uye vaimbovawo gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti zviri kuitwa navamangodya kupedza nguva kuteya nzou neriva
zvibatsirika kukwanisa vanhu vatema vese vakaisa mari dzavo mudzibhengi ari maus dollars which they can't get them out now ndakasiya paine 6.5 billion us dollars cash yakaendepi mari iyoyo vaidya vari kutora vari kutora futi madiamonds and so forth so tiri kutongwa nevanhu vasikagone
imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vanoti zviri kuitwa navamangudya havaoni zvichishanda
situation ichingori zvayanga ingori nguva yapfuura hapana shanduko for the better yatingati improvement pamune papa vanhu vari kumbowanawo mari but vari kunyanya kuwana ari macoin mabond coin and chivakota vamangudya vari kuti nyaya yemaparal market transaction ariramba achiwanda saka vari kufunga kuti maindividuals akashaya access kumaus dollars zvinogona kuita kuti dambudziko reparo market probably ritenane. But andoni dambudziko richiita nane nekuti it's a structural challenge. It's a challenge of confidence. Confidence in mabanga, confidence munyaya zveinvestment.
Kunyange hazvo hurumende iri kuvimbisa kuti pane mari iri kubva kuAfriExim Bank kuzopedza matambudziko emari, zvinhu zvaramba zvakaita midigari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mutungamiriri weMDC Alliance, Vanelson Chamisa, vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamiririra mapato manomwe. Sarudzo iyi iri kuonekwa nevakawanda sesarudzo ichanakidza zvikuru. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute, Dr. Petsai Ruhanya, vanoti vachamisa vane nhoroondo yeutungamiriri kubvira vari mudzidzi. VaRuhanya vanoti kuwaniswa kwavachamisa zvigaro zvakasiyana-siyana mubato reMDCT pamwe nemubatanidzwa weMDC Alliance kunoratidza kuti vane utungamiriri hwakanaka.
Vane nhoroondo yekuti vagara vari muleadership yevanhu. Asi MDC ichitanga vanga vari mwana mudiki vakashanda nana Mushakabvu vatangirai nana Matongo vachikura vachibva muyouth vachipinda munational organizer womusangano vachibva munational organizer womusangano vachizouya pakuita president womusangano. Zvinoratidza kuti atori good leader.
VaRuhanya vanoti nyika zhinji dziri kusarudza vatungamiriri vechidiki. VaRuhanya vanoti kukaitwa sarudzo dzejekerere vanoona vachamisa vachikunda musarudzo yemutungamiriri wenyika.
So MDC ine capacity yekuti sarudzo dzikaitwa pachena zvisina chitsotsi tichiteedzera bumbiro romutemo tichiteedzera the SADC guidelines on principles and guidelines governing democratic elections and the African Charter on good governance and elections. Vachamisa vanokwanisa kukurira muelection. Ani zvake anokwanisa kukurira zano. Nokuti hapana chiripo chiri pachena chokuti after 38 years dzokudzosera nyika musoneji. Munovhotera zano muchiti ite sei. Yakambotipa mabillions emadola. Ikambopa vanhu mamillions vanhu vakatakangosora tanguwo mamillionaire asikakwanisikana kutenga sweet. Saka ava vanhu vanovhotirwa kunzi vaita sei.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Bekezela Gumbo, vanoti vanoona vachamisa vari munhu akanaka kusarudzwa semutungamiriri nokuti havana rutsigiro rwemauto semutungamiriri weZANPF vaEmerson Mnangagwa. VaGumbo vanoti kusava nerutsigiro rwemauto zvinoita kuti vanhu vave vakasununguka munyika.
Hey, anogona kukontrola nevanhu because haana that military character like Mnangagwa. So vanhu vanogona kumukontrola kana vachiita zvavanoda in Zimbabwe. Vasina fear yemilitary unlike Mnangagwa. Kuti titaure makapa makapabilities emutungamiriri asati asarudzwa. Tinenge tichitaura tichibhesa on mapromises ake. Because tiri kuona kuti mapromises ake basically ari kudhila nenyaya yetransformation of public institutions first. Because ndiyo nyaya iripo muZimbabwe. Problem yatinayo ndeyemainstitutions egovernment and leadership. Kuti institutions aita chinonzi political decay kuora. So ano mapromises ake ndeyekudhila neuori uripo mumainstitutions egovernment. So I think izvozvo zvinobatsira kakuru vanhu kuti tigoita a democratic society.
Asiwo VaGumbo vanoti vachamisa vari kutadza kuumbiridza bato ravo reMDC sezvo vamwe vanhu vaive vari mubato iri vari kupesana navachamisa, vamwe vachipinda musarudzo vakazvimiririra mushure mekusawirirana namaitiro avachamisa.
But my weaknesses ake anawo ndeyekuti ari kutadza kucontrola MDC. Ndiri kuona seari kutadza kumaneja transition muMDC because tiri kuona kuti kubvira paakapinda pakatora pawo vanhu vari kutongobuda muMDC. Macritical constituencies like mawomen vari kungobuda kuMDC. Macritical constituencies like matebele and organizing secretary vari kungobuda muMDC. Though that is a weakness. Anofanira kungova nemastrategies ekugadzirisa nyaya idzodzo.
Kweta uye vari murwiri wekodzero musangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mafinga vanoti vachamisa vane chaunga chevatsigiri. Asiwo vanoti dai vari chipangamasano chavachamisa vangadai vakavakurudzira kuenda kunosarudzwa kutungamirira bato kuCongressi pamwe nekuti varemekedze kodzero dzevanhu nekuratidza kuti havadi mhirizhonga.
Asi dai ndaiva pangamazano vavachamisa ndaigona kuvayambira kuti ndaigona kuva
kubatsira kuti aiwa dei vakaenda ku Congress pavakatora masimba pekutanga vanhu vachibva kunhamo yavatsvangira vaide vakati handei ku Congress vonopuwa masimba ikoko ndochekutanga chepiri ndechekuti ndaikurudzira vachamisa daindai vachipanga mazano wavo kuti vanyanye kusimudzira zvikuru sei mubato mavo nyaya dzekodzero dzevanhu nyaya dzekodzero dzemadzimai takaona kuti vakaita chibata bishi nyaya dzekurovana kwevanhu vana mai kupe vana vamunzoro vachivhiringidzwa kunhamo kwavatsvangira nezvimwe zvakadaro izvozvo vaifanira kutaridza zvikuru sei kuti havatozvibvumi zvachose nenzira yekukurumidza kudzinga mumusangano nharadada dzinoita mabasa akadaro ndo zvikuru zvandaivakurudzira izvozvo
sangano ravana chipangamazano reafrobarometer rakaburitsa gwaro mwedzi wapera richiti dai sarudzo dzakaitwa munguva yarakaita tsvagiridzo vamunangagwa vangadai vakakunda musarudzo iyi asi zvisina mutsindo zvaizoita kuti paitwe imwe sarudzo kana kuti runoff pakati pavachamisana vamunangagwa asi veruzhinji vanoti zviri pachena kuti sarudzo dzikaitwa nemazvo vachamisa vanogona kukunda vamunangagwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.
Tombotarisa zviri kuitika kuRussia kumitambo yeWorld Cup. Sweden yakunda Switzerland 1-0. Na 8 p.m. Colombia iri kutamba neEngland.
Izvi zvinotevera kuruhwa kwaitwa chikwata ichi nhasi masikati neAustralia nemaranzizana izvo zvavasiya vapinda pedyo nekubuda makwikwi ezvikwata zvitatu aya. Zimbabwe yave kutoda mashiripiti mumitambo inotevera kuti irambe iri mumakundano aya mushure mekudamburwa nePakistan nemaranzi makumi manomwe nemana mumutambo wayo wekutanga. Asi maroverwo aitwa machevrons nhasi mushure mekukanda maranzi zana nemakumi maviri nemapfumbamwe chete mushure mekunge Australia yabuda nemaranzi mazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe ari kuratidza kuti machevrons ane mutoro wakaoma kuti vasatevere nzira yavakatora makwikwi e2018 World Cup qualifier. Mangwana, Zimbabwe iri kusangana nePakistan munhandare imwe cheteyo zvekuti kurohwa kwayo mumutambo uyu kuri kureva kuti hapasisina chimuko chekusvika mufainari iyo ichaitwa musi wa8 chikunguru. Chiri kunyanyotyisa ndechekuti mutambi wemachevrons abuda nemaranzi akawandisa ndiSolomon Mire uyo akanda maranzi makumi maviri nemasere chete tichitarisa isu kuti mutambi weAustralia Aaron Finch akanda maranzi zana nemakumi manomwe nemaviri. Muteveri wechikwata chenyika ichi vachingirai miti vanoti machevrons anofanira kugadzirisa zvinhu zvavo nekuti pavamire mucricket pasi rese pave kutyisa.
Dliwa hatirambi kuti mutambo umwe vanhu vanodliwa ike zvinezvi tikatarisa pamarankings edu takabuda mutop 10 tava vanhu vaakumasure zvikuru.
Machevrons ave nemurayiridzi mutsva Rauchad Rajput wekuindia uyo akatsiva hit streak mushure mekutadza kubudirira kwechikwata ichi kuenda kuma2019 World Cup. Zimbabwe yakarohwa mumutambo wayo kugumisira neUnited Arab Emirates nemaranzi maviri ndokukundikana kuenda kuEngland. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda kuna Michael Kariati atipa nhoroondo yechikwata checricket cheZimbabwe mamirira zvakaita mumutambo ye20 series muHarare Sports Club.
Muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nasi tiri kutarisa kutyisidzirwa kwevanhu nenhengo dzezanu PF pamberi pesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa titumirei WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngati sanganei nasi muchirongwa The Connection muneni ntungamilinkomo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ano kuoneka ine mufaro, ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
So we